manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 6, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition wonyorera Zack Tsamba uchinyunyuta nerusarura ruri kuitwa neZack pamapato anoita hurukuro dzine chekuita nesarudzo. Musangano weMDC Alliance woitirwa muBulawayo mangwana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vosvika munyika mangwana vachibva kurwendo remazuva mashanu kuChina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weRainbow People's Coalition unotungamirirwa nevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru wanyorera komishena inoona nezvesarudzo uchigununʼuna kuti hausi kushevedzwa kumisangano iri kuitwa pakati pekomisheni iyi nemapato ezvematongerwo enyika. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Tsamba yanyorwa namagweta ari kumirira amai Mujuru yeri maoko eStudio 7 inoti People's Rainbow Coalition haisi kufara nekusashevedzwa kumisangano iri kuitwa pakati pekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nemapato ezvematongerwo enyika. Mutauriri wamai Mujuru vaGift Nyandoro vaudza Studio 7 kuti mubatanidzwa wavo hausi kushevedzwa kumisangano iyi iyo yavanoti iri kuitwa pakati peZEC nemapato matatu ane nhengo dziri muparamende anoti MDC inotungamirirwa navaWolfman Ncube, MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa pamwe nebato riri kutonga reZANU PF. Vanyandoro vati ZEC inofanira kushevedza mapato ose zvematongerwo enyika painenge ichizeya nyaya dzine chekuita nesarudzo dzegore rino, vachiti hazi mapato matatu aya chete ane chekuita nenyaya dzesarudzo munyika. Vati semubatanidzwa People's Rainbow Coalition kana kuti PRC vane nhuna dzakawanda dzinosanganisira nyaya dzevasori pamwe nevari muchiuto vanonzi vari muZEC pamwe nekusavandudzwa kwemitemo inobata mafambisirwo esarudzo munyika.
Sezvamunoziva, in terms of Zimbabwe Electoral Commission Act, tichitarisa mutemo iwoyo ndiwo unoita kuti ivo irive sangano rakaiswa pamurau nehurumende rinoona kuti maelections anofambiswa mune zvakanaka. Asi chaakutishungurudza ndechekuti tinoona mumapepanhau kuti vanhu veZEC oro watingati hofisi yevanhu veZEC vanongotaura zvematongerwo kana kuti sarudzo dzingafambisei nemapato ari muparliamendi rinoti reMDC, MDCT neZANU PF. Pfungwa dzedu tichita aiwazve zvematongerwo enyika haangave mapato chete ari muparliamendi. Kune mapato anopikisa akawanda asiri muparliamendi anofanira kunge pfungwa dzavo vachinzwa kuti dzinofamba sei.
Vanyandoro vati sePRC vane nhuna dzakawanda dzine chekuita nesarudzo uye dzimwe nhuna dzacho vakatodzisvitsa kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kunyange hazvo vasati vapindurwa.
Zvinhu zvakafanana nekuti kushambadzwa kwemashoko uye kusungunuka kuparticipate maprocess takanangana naZBC mapepanhau eHerald anofanira kunge akasununguka ndeye hurumende ndeye taxpayers money achikavhawo vemaopposition takanyora zvese izvozvo vana zvekumahofisi avo. Asi chandingade kuti vana veZimbabwe vazive, tinoona mukuru wenyika achimhanya achitabembera pasi rese achitaura kuti is for free and fair elections. Asi zvisinei nekuti isu se PRC takamunyorera hana kana chakapindura uyezve hatina chatiri kuona munyika chinoratidza kuti pane shanduko iri kuitwa kuti zvifamba zvakanaka maringe nesatsidzo dzatakatarisa nadzo.
Zvichakadai sachigaro weZEC muzvare Priscilla Chigumba vaudza Studio 7 parunhare kuti komisheni yavo haisarudze kuti ndeati mapato avanotaura nawo nezvenyaya dzesarudzo vachiti mutemo unovasungira kuti vashande nemapato anenge ari nhengo dziri muparamende. Muzvare Chigumba vakurudzira mapato asina kumirirwa muparamende kuti auye vagare pasi nekomisheni yavo voona kuti nyaya iyi yogadziriswa sei. Vaenderera mberi vachiti vakatosvitsa nyaya iyi kugurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti vaone kuti nyaya iyi ingagadziriswe sei kuitira kuti mapato ose zvematongerwo enyika anoda kupinda misangano inoitwa pakati pekomisheni yavo nemapato akwanise kupinda mumisangano iyi. Mune imwewo nyaya ine chekuita nesarudzo, sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwerunyararo munyika reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP rabudisa gwaro nhasi rinoti vanhu vakawanda munyika vari kumanikidzirwa kutenga makadhi ezanupf munzvimbo dzakawanda munyika. Sangano iri rati vanhu vakawanda vari kuzongotenga makadhi aya vachityira kuti vangazoshungurudzwa. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanupf vaSimon Kaya Moyo kutinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Gwaro reZPP iri rinotiwo ZPP haisi kufara nemashoko ekunyombana ari kubuda padande mutande apo vakuru vakuru mune zvematongerwo enyika vari kunyombana zvakakomba. ZPP inoti idzi ndidzo mviro dzemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bato reMDCT rinoti ragadzirira zvose zvinodiwa kuti musangano weMDC Alliance uchaitwa mangwana muguta reBulawayo ubudirire. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vatsigiri vemapato ari muMDC Alliance kusanganisira veMDCT, MDC inotungamirwa navaWelshman Mwewe pamwe nevePeople's Democratic Party vapinda mumigwagwa nedzimotikari vachishambadza nezvemusangano uyu uyo uchaitwa muWhite City Stadium. Aka ndiko kachaike kutanga mutungamiri weMDCT neMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura pamusangano muBulawayo. Vakafanobata chinzvimbo chemutauriri weMDCT Mzvare Tabita Kumalo vati vagadzirira zvose kuti musangano wamangwana ubudirire.
Zvinhu zvese zvapanzvimbo pari zvino ndichitaura kudai tukuita roadshow tokutendera 29 wards dzemuBulawayo tichiudza vagari vemuBulawayo tichivakoka kuti vauye kuWhite City Stadium mangwana. Hongu kune vavengi vasingadi shanduko vasingadi kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka, ivo voga ndo vada kugara zvakanaka. Vari kutenderera muBulawayo vachiudza vanhu kuti rally yakanzurwa. Hakuna rally yati yakanzurwa, ichiripo rally yedu mangwana. Saka maZimbabwe ese ari muBulawayo ngatisanganei paWhite City Stadium mangwana.
Pamubvunzo wekuti chii chichaitwa nebato ravo pamusoro pemakakatano ezita rebato, sezvo Mzvare Tokozani Kupe vari kuti ndivo vanofanirwa kuve mutungamiri webato chaiye, Mzvare Kumalo audza Studio 7 kuti nyaya iyi iri kugadziriswa.
Party logo ka it is an administrative maofisi edu achaita basa ravo kugadzisa nyaya iyo. Haingamuri nyaya yati ngatitemesa nemusoro bodozvo. Maofisi edu ari kugadzira vachati paimhinduro manje manje. It is administrative, it is not political.
Mzvare Kupe vanoti ndivo vaifanirwa kutora utungamiri weMDCT pakafa vaMorgan Tsvangirai. Asi National Council MDCT yakadoma vachamisa semutungamiri webato zvechimbi chimbi, izvo zvakapa kuti Mzvare Kupe nevamwe vavo vazvipatsanure kubva kuMDCT inotungamirwa navachamisa vachiti vari kuronga Congress yeMDCT chaiyo inoremekedza bumbiro rebato. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishawa.
Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaJacob Zuma vamiswa mudare redzimhosva nhasi vachipomerwa mhosva dzeuori. Mo Blessing Mujoma anoti panyaya iyi.
Vazuma vamiswa pamberi pemutongi wedare redzimosa vatemba sishi vachipomerwa mosva dzekuita zveuori. Vazuma havana kumira mudare remudebheni kwenguva yakareba sezvo muchuchisi wenyaya dziri kupomerwa vazuma audza dare kuti aiwirirana negweta ravazuma kuti vamise nyaya idzi kusvika musi wachikumi 8. Izvi zvaitirwa kuti vazuma vawane mukana wekugadzirira magwaro avo ekuzvidzivirira pamosva dzavari kupomerwa. Vazuma havana kubvunzwa kuti vanobvuma here mhosva dzavari kupomerwa kana wokunzi yabhadhare mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Kumiswa kwavazuma pamberi pedare chinhu chakatyakamidza vanhu vakawanda muSouth Africa. Kunyange hazvo bato ravazuma reAfrican National Congress rakati harisi kuvatsigira apo vachange vachitongwa, kunyange hazvo nhengo dzebato idzi dzakawanda dzaenda kudare iri dzichivatsigira. Mosva dziri kupomerwa vazuma dzine chekuita neuori hwavanonzi vakaita kuma 1990. Vazuma vakambomiswa mumatare muna 2007 asi nyaya dzikaraswa muna 2009. Asi bato reDemocratic Alliance rakasimudzira nyaya idzi kuti dzitongwe zvakare. Izvi zvarumbidzwa nechizvarwa cheZimbabwe vaSezongu Lube avo vanoshanda pamatare edzimosva muJohannesburg.
Nyaya Zuma sezvo apinda kucourt nhasi, I think you can see that South Africa is a democratic country. It doesn't change who the president or who Riani, but as long as you can take it, because it doesn't matter who you are. But especially at home in Zimbabwe, I think Zimbabwe, even a democratic country, because before it, the experience has been that the president is above the law. But in South Africa, there's no one above the law.
Amai Tando Maposa, our noble kuchiweshe, that is Zimbabwe, yakazara nevanhu vepamusoro vakapara mhosva, asi hapana kana chiri kuitwa nehurumende kuti vanhu ava vamiswe pamberi pamatare edzimhosva sezviri kuitwa neSouth Africa.
Temugari wavo akaberekerwa kuZimbabwe tichigara muno muSouth Africa, tichiona zvanga zvichiitwa kuZimbabwe tichikompeya nekunowo kuti aiwa, kana Zuma akunzizvoni aiwa akuiswa pamatare nekutadza kwaakaita necorruption yaaiita, isusu sevagari vekuZimbabwe tichionawo kuti aiwa, oraiti vakuru vedu vakabuda pachigaro asi hapana akamboendeswa akatongeswa kunzoonai ana dzamara vakadisappear, vanhu vaifa nenzara, mabhilions akadisappear. Isusu chedoda kubvunza nechekuti why is it that vatungamiriri vedu vekuZimbabwe havapinzwi pamatare sezvaitwa kuno?
Asi imwewo nhengo yeMDCT vaShepherd Mashinga idzi vati havafari nezviri kuitwa nehurumende yeSouth Africa nemabatiro airi kuita vaZuma nokuti havasi ivo chete vane uori.
Ilangwini pana President Zuma, I think he's getting an unfair trial. Mukada kuona vaZuma vaita basi vamwe vachiba sei ivo vega after independence vanga vasina kupfuma, vamwe vese vavanga vanavo vakapfuma. Upfumi ivo
vaZuma vakasiiswa basa nebato ravo mwedzi miviri yapfuura. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko muofisi yava James Wani Iga, vanove mutevedzeri wemutungamiri wenyika muSouth Sudan, asiya basa achiti haangashande nehurumende iri kukonzera kutambura kwevanhu vayo. Hondo yekutengeserana pakati peAmerica neChina yakwira pamusoro nhasi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachichidzira kuwedzera mimwe mitero ye $100 billion yezvinobva kuChina, uye Beijing ichiyambirawo kuti icharwisana neAmerica nemitengo yose. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapedza rwendo rwavo rwemazuva mashanu kuChina vachiita misangano mumadunhu madiki ari kuHangzhou, uko kwaitirwa musangano weZimbabwe China Business Forum. VaMnangagwa, avo vari kutarisirwa kudzoka kusvika kumusha mangwana, vanonzi vakanyorerana zvibvumirano zvinomwe nehurumende pamwe nemakambani ekuChina. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti zvibvumirano izvi hazvina zvazvinoreva kana pasina chinobuda mazviri. Mukuzeya nezverwendo urwu, tabata muongorori wezvebudiriro uye vachidzidzisa paAfrica University, Dr. Iris Shiripinda, kuti tinzwewo maonero avo.
Chibvumirano chaitwa inhambo yekutanga munhauriranwa yemashandiro achazoita vanhu pamwe chete. Kuti matanga matarisana, mukaona kuti pane zvatingade kuita, mogara pasi mopamwe choda kuita chakati, chada kuita chakati, inonzi intention pachirungu, kariro yekuzoita chinhu mese. Saka izvi hazvina kumboshata, dzingave dzakawanda zvinengei, asi hazvirikuti pane chaitika. Chikuru ndechekuti pari zvino hapana chese, hapana chaitika, asi kuti chii tiri kutaura, tichada kuzoshanda pamwe chete. Pavachadzoka pamanji ndo pachaita nyaya hombe.
Totarisawo kune vamwe vanobva vatomira vakatoti tichatoenda kuairport kunomirira kuti tione kuti vauya nemari yakawanda zvakadii. Mashoko amungavapewo ndeyekuti kudii tichitarisana nekuti izvi zvibvumirano zvichada kuzosevenzerwa.
Ndinofunga kuti zvakanaka kuende, haudi kunovatambira vanhu, asi ndoda kuti kune vateereri tizive kuti vanga vaenda kunovhima havasati vabata, zvikafanana nekuti vanga vaenda kunoteya mariva. Pavari kudzoka pamariva edu ndipo achatanga kuzita sei, tatanga kuita basa ndipo achatanga kuzobata mariva edu.
Imo mukuteya mariva umu zvinogona here kuita kuti tigone kutadza kubata isu tamboteya?
Ndakatarisa hangu zvibvumirano zvinowanzoitwa. Kazhinji pazvinoitwa muzvinyorwa zvavanoita, vanowanzotarisa zvinhu zvavanoona kuti izvi zvingaitikezvo. Havanyanyisa zvinosarira muhope, hazvingazonyanyisa iki, nokuti haungonyore zvausikakwanise kuita. Ngatiti zvete pamwe wakanoti kumukurima, chada kubatsira nematractor, maita matractor enyu, chatarisa gohwo rakati. Ivo vanoziva kuti okay, takatarisa magariro ekunze ekuZimbabwe, tikatarisa ndima imwe chete yatonzi hakitara iya ingaburitse kana kuti pachibage kana matani anokwana tingati mashanu. Asi vakazoda kunyora kuti tichatarisira kuti panenge pachibuda matani 10 nemashanu, vanobva vaona kuti aiwaka idzi dzaahope.
Muongorori wezvebuduriro uye vachidzidzisa paAfrica University, Dr. Iris Shiripinda, vachitaura vari parunare vari kwaMutare. Kuenderera mberi kwedambudziko rekushayikwa kwemari kumabhanga emunyika kunonzi kwave kupa kuti mamwe mabhanga ape vanenge vachitora mari dzavo kumabhanga mari dzinosvika $100 pazuva dziri dzemusvo wemasendi 10. Asi izvi zvinonzi hazvisi kuderedza kureba kwemitsetse mumabhanga, kunyange hazvo mabhanga ari kukwanisa kupa vanhu mari dzemusvo idzi. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti chimwe chiri kuwedzera dambudziko remari munyika inyaya yekuti makadhi ekumabhanga ari kunyanya kushandiswa mumaguta, umo mune zvikwanisiro zvacho, kwete kumaruwa uko vanhu vachiri kuda kushandisa mari chaiyo. Dr. Chitambara vanoti chikuru chiri kuita kuti dambudziko rirambe rakaita ndambirira sehosha yeurwere kushaya chivimbo munyaya dzezveupfumi hwenyika kuri kuitwa nevanhu. Dr. Chitambara vaudza Jonga Kandemiri we Studio 7 kuti dai hurumende yarasa mabond note yoshandisa mari yeku South Africa dambudziko remari raipera.
Icho kwadi dambudziko riri kuenderera mberi atisataona shanduko for the better. So far, I think Matthews chirungu aona mabhanga vamwe vari kupiwa macoin chaiwo ma 10 cent coin mabhanga, saka I think dambudziko riri kuramba richipo persista chiri konzerwa nenyaya yekungotiwo confidence mu economy, confidence mu financial system haisati yagadzikana, saka ndozvinova dambudziko rirambe richitenderera.
Pane zvakawanda Dr. Chitambara zvanga zvichikomekedzwa kuti zviitwe kuti dambudziko rekushaya kwemari rirerutswe, zvakafanana nekushandiswa kweplastic money kana makadhi ekumabhanga nezvimwe zvakadaro, zvese zviri kutadza here kurerutsa dambudziko?
Ichokwadi, nyaya yeplastic money makaona matransactions acho akwira evanhu vari kushandisa plastic money, but dambudziko replastic money nderekuti vazhinji vari kumaruwa kumaraw areas vanenge vasina access kuinfrastructure inosupporta plastic money, because vamwe vari kushandisa mobile money zvakare etiona matransactions akwirawo zvakanyanya, but vanhu vazhinji especially vanotaura kumaruwa vachiri kuprefera kuita matransactions avo vachishandisa cash, nekuti vanenge vasina access kunyaya dzemafoni, havana access kunyaya dzeplastic money dzatiri kutaura. Ndosaka muri kuona vamwe vanenge vachibva kumaruwa kuenda kumatown ari pedyo kunoti wawane mari, wosvika pamwe dzinonguva mari hakuna, votadza kudzokera kwavanenge vabva, saka vanopedzisira pamwe waita 3-4 days angorara pabank asina mari yekuti anga achidzokesa kwaanenge abva.
Hurumende yakanga yaisawo bond notes sechimwe chiga chavaitarisira kuti chicharerutsa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika.
I think mabond notes maonero andiri kuita akatoita kuti dambudziko iri riite wese rienderere, akacreate unofficial markets yekuti vanhu vari kuda mayusa kunoti vanga vachitenga zvinhu kunze kwenyika, nenyaya yemadifferent pricing regimes atakatanga kuona achiuya, saka nyaya yerent seeking yakakonzereswawo zvakare nekunzwa kwemabond notes. Saka inotenda kuti mabond notes anofanira kumiswa.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano revashandi reEnergy Sector Workers Union SESW rinoti vatungamiri varo vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa apo vakange vari mumusangano nevamwe vakuru veZimbabwe Electricity Supply Commission ZESA nemusi wechitatu. Munyori wesangano iri vaGibson Mushunje vanoti vamwe vakakuvadzwa mukurohwa uku vanosanganisira mutevedzeri wemutungamiri wesangano ravo vaAdmaya Mudzonga na vatariro Shumba. Nyaya iyi inonzi yakatanga apo ZESA yakaramba kuita zvayakanga yakatenderana nevashandi muna 2012, zvakakonzera kuratidzira kwevashandi pamahofisi eZESA muHarare. Vatungamiri vevashandi vakazorohwa apo ZESA inonzi yakashedza mapurisa pavakange vachitonga vashandi nenyaya yekuratidzira asi pakazoita bongozozo. Gweta riri kumiririra vaviri ava vaObey Shaba vanoti vamhangarira mapurisa nhasi kuitira kuti mapurisa aya atongwe. Hatina kukwanisa kubata mapurisa kanawo vakuru veZESA kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vashava kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
VaAdmaya Mudzonga izvezvi ndiri kubva navo kumapurisa pamwe chete navatariro Shumba. Vaviri ava vanga vari vashandi veZEDC kuHarare region, nokudaro vakadaidzwa neemployer wavo vachitongwa nemhosva dzavaitarisa nadzo, asi vari pakati pokutongwa pakapinda mapurisa atinoti riot. Vakabata mboma, vakapfeka magambuts ndokutanga kuzvindikita vaviri ava, vakakuvara zvakaipisisa. Nokudaro nhasi tauya kumapurisa kuti tizoripota nyaya yakadai, saka mapurisa vavhura docket vakati vachaongorora nyaya iyoyi voona kuti tichange tichienda kukoti zvariini.
Vakakuvara ava vakakuvara zvakadini?
pane matsamba anobva kuna Chiremba aitaridza kuti vai yerera ropa kubva mumuromo nemumhino. Ava ndava mudzonga ava vakazvimba musoro nembabvu zvavo vachinzwa kurwadziwa muchifuva. Zvekare vatariro shumba vakazvimba muviri wese, maoko ari kutonetsa ari kunetseka kufamba, nemaziso vari kunetseka kusunura zvichienderana nekurohwa kwavakaitwa.
Vakanga vaputsa mutemo upi apa?
Vari kunzi ivo vakabatana nevamwe vashandi vachiratidzira zviri kunze kwemutemo, saka vakanga vakutongwa kuti zvavakaita zvakanga zvisingatenderwi.
Saka nyaya iyi yakamira sei pari zvino? Mato mhangarira mapurisa.
Ichokwadita mhangarira mapurisa, kwete mapurisa oga. Pane zvekare gweta ramhangarirwa andingakwanisa hangu kuti ndidome zita rake pari zvino, riri kunzi ndiro rakatanga kurova nembama. Saka mapurisa vati chisiyai nyaya kwatiri tiferefete, tozoudzana kuti toenda rini kumatare edzimhosva kuti inoenzaniswa.
Avo vanga vari vaObey Shava vachitaura vari parunhare vari muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevatsigiri veStudio 7.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi yanga iri mvenge-mvenge, apo tanga tiri kungotaura nehama neshamwari vachimhoresana uyezve tichinzwa mumanzi waBoom Bethel achiimba iye naJazz Signal.
Inoitwa Boom Bethel kana kuti Albert Mishore ndozita rekuzvarwa naro. Vanondiziva vanondiziva nekudonhedza musika. Song yekuti Mairevi iyi ndakaiita naJazz Signal, vamwe vanomutitirarira. Song iyi takaiita mushure mekunge vanhu vanetsa nekubvunza kuti ko mai mbonyatsorofunga sei, chii changa chakubatai kuti muzika udune. Saka Jazz Signal akandiya akava neconcept yacho yakati ngatiite something like an interview. So ndo mabudiro akaita common song yacho. The recording was done by T-Man Mount Zion. Saka kune vaye vanga vasingazivi kuti tichaedza kurewa pakadonhedzwa musika, ndo vataida kuedza kuonesa kuti aiwa panga paionekwa zvimwe zvinhu sematauriro ainongoita song yacho. Ndanga ndaona zihepfi mushina araifamba richigwina gwina, ndakabva ndatofunga Katarina atikasara takastika pakona. Yeah, mari une vanogeza.
Attention all for me. Well, it's a Boom Bethel. Kopai maire veri zamani pamakati mai vanodonhedza muzika.
Ako iwewe signale waire veri pawaititirarira.
Hello, this is Marvelous Magadiko.
Ah, tiri wadi tiri kunyatsonzwa kuti aiwa muri kudhukirwa kwamuri ikoko matiko mukoma jo.
Ndati mbirai tanga tataura pamusoro penziyo yamuri kuridza iyi. Inondibata bata ino ende yakarohwa inonakidza nziyo izvo kuti ogawane ropa rinomhanya mumuviri.
Hello, this is Marvelous Magadiko. Tiri raiti zvangu karu yakakanonakidza zvisingaiti. Akanondidzora ndangariro ndobva ndatofunga kutombodzokera kumba chaiko. Ndiri kuCape Town.
Ndiri kutaura nafungai chidoko.
Muri kuupiko sista?
Ari mumaarab. Aiwa ina akanyatsonditira zvakanaka nekuti ndiri doorframe. Handina musika wandinodonhedza saka akanyatsondibate mushi. Aiwa ba tiri madoorframe. Atineye kugarisa chete saka hapana chatinozunza hazvizonyatsoita ba. Dai muri kutotirovera namashawo munhu mumwe.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuwanda kwaita mapato ari kukwikwidza musarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition wonyorera ZEC tsamba uchinyunyuta nerusarura rwuri kuitwa neZEC pamapato anoita hurukuro dzine chekuita nesarudzo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vosvika munyika mangwana vachibva kurwendo rwemazuva mashanu kuChina. Apa ndipo paperera chirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Thank you.
kwakuyisikhathi sendaba ku VOA.